mutungamiriri weBelarusi ari kupinda muZimbabwe nhasi Masikati. Mutungamiriri uyu ari kuunza zvakasiyana siyana zvekushandutsa upfumi hwenyika yeZimbabwe. Vane zvavachasaingirana zvavachanyorerana pasi nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe nemakurukota ezveupfumi nezvemari nezvemaindastiri zvichatibatsira kuti nyika yedu igobudirirawo. Ari kuuyawo zvakare nehomwe dzakazara mari yekutibatsira vana veZimbabwe nokuvandudza migwagwa yedu, mukuvandudza technology nezvakasiyana siyana. Kana mukatondera, Belarusi ndiye akambotipa mabhazi akanaka ari kushandana nhasi, atiri kushandisa nematrakta akawanda ari mumapurazi medu kumatenganyika uko dzakabva kuBelarusi. Saka tinoti kushanya kwavo kwavari kuita kuZimbabwe irombo rakanaka zvikuru reZimbabwe. Takakomborewa zvikuru sasei kuwana mutungamiriri wenyika yeBelarusi achiuya muZimbabwe kekutanga muupenyu hwavo.
Kune vamwe Dr. Mavaza vari kuti havasi kuona zviri kuwanikwa nenyika kubva muzvibvumirano neukama huripo pakati peZimbabwe neBelarusi, vachiti kana zviri kuuya zviri kutorwa nevamwe vari kumusoro ikoko, zvisiri kubenefita kana kubatsira nyika. Munoti
vajonga, nyika inovakwa nevene vayo. Vene venyika vanoona pari kubudira nyika yavo, muvaki wenyika anoona parida kuvakwa. Zvizhinji zvakapiwa Zimbabwe neBelarusi zvakaita semabhazi, zvakaita semari dzakasiyana siyana mumaindastiri zvakabatsira vana veZimbabwe. Handinzwisise kana pane anonyunyuta kuti haana kuwana kuti mamega deals atiri kusaina ari kushandei. Ngaarabe akatarisa, ari kushanda. Migwagwa tiri kugadzira, upfumi hwedu huri kunaka, nyika yedu yava nani kubva payanga iri. Saka ndinoti kana usiri kuona zviri kuitwa nemari inobva kunze kwenyika, nemari yekushandwa nemutungamiriri wenyika yedu vamunangagwa vachienda munyika dzakasiyana siyana vachiita iya inonzi re-engagement, kana usiri kuona kuti tava pari nani kupfuura patanga tiri pataigara tichirarama upenyu hwemubimbi ndoga, ngativhurei maziso titarise. Nyika yedu yatova naka kupfuura zvayanga akaita kare.
Ko, vari kuti hurumende iri kushandisa zvicherwa neminda kutenga zvibvumirano zviri kutaurwa izvozvi pakati peBelarusi neZimbabwe, munoti
Belarusi iri kuyawo kuzoita maindastiri ayo muZimbabwe, iri kuunzawo nyanzvi munyaya dzemigodhi, nyaya yezvemari, munyaya yezvicherwa zvenyika. Havasi kutora mahara atisi kuvapa, vari kutenga. Saka tiri kuvhura misasa yekutengeserana nekutengerana kwenyika dzedu dziri mbiri, Belarusi neZimbabwe.